manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chikunguru 22/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana une vadzimu vari wiki kana kuti vasingakude vasina hanya newe vokurega uchita musikanzwa ameno ako sazoti mavarangu azara ivhu.
Hurumende yambira vanhu kuti vazvibate pachaitwa musangano weSadic Summit mwedzi unouya ichiti achatyora mitemo yenyika acharangwa zvinoenderana nemitemo yenyika. Asi vemapato ezvematongerwo enyika anopikisa pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira vanoti uku kutyisidzira vanhu kuti vasataure nhunha dzavo vakasununguka. Vakawanda muZimbabwe vorumbidza danho rakatorwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden rekubuda mumakwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika iyi.
Ndakagara ndichingozvitaura ndisinenguva kubva musiwa ndakasvumba kusvika zuva randakabuda kuti izvi zvese zvakaitirwa kungondishungurudza nenyaya dzezvematongerwo enyika.
Dare repamusoro reHigh Court rinorasa nyaya mbiri dzakanga dzawanikwa vaJob Scala vaine mhosva nedare repasi ramajistrate mushure mekugara mujeri kwenguva ingada kusvika makore maviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yayambira vanhu kuti vazvibate pachaitwa musangano weSadic Summit mwedzi unouya. Hurumende yayambirawo kuti munhu achatyora mitemo yenyika acharangwa zvinoenderana nemitemo yenyika. Asi vemapato ezvematongerwo enyika anopikisa pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira vanoti uku kutyisidzira vanhu kuti vasataura nhunha dzavo vakasununguka. Tobias Mudzingwa ari muHarare anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamarinda eHeroes Acre nhasi muHarare, apo pange pachivigwa mutumbi waBrigadier General Retired Michael Chaminuka, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vakurudzira veruzhinji kuti vabatirane pamwe nehurumende yavo kuitira kuti musangano wevatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica weSadc Summit ubudirire.
I call upon all the stakeholders, including the private sector.
Chikumbiro changu kuti munhu wese zvake kusanganisira vemabhizimusi vabatane nehurumende yangu kuti musangano uyu ubudirire. Ngatibatanewo nemakanzuro kuitira kuti tichenese nharaunda dzedu, vaenzi vedu vatiwanewo takashambidzika, uyewo kuti uve mugariro wedu.
Vachitaurawo pakuradzikwa kwemutumbi wavachaminuka, gurukota rezvomukati menyika vakazembeka zembe, havana kurova imbwa, vakaviga mupinyi, vachivimbisa shamhu inemunyu kuna ani zvake angafungidzirwa kuti anoda kukanganisa musangano uyu.
Ndinodaira vane nzeve dzekunzwa vanzwa kuti zviri kunzi nemukuru wenyika baba vedu vamunangagwa, ngatishandei zvakanaka zvine simba murunyararo kuitira kuti titambire vaenzi vedu muzvakanaka. Zvino ukazoitawo munyama kana une vadzimu vari wiki kana kuti vasingakude vasina hanya newe vokurega uchita musikanzwa ameno ako sazoti mavarangu azara ivhu.
Asi mashoko avakazembe aya haana kutambirwa zvakanaka nevemapato anopikisa pamwe nevevamwe vemasangano anoshanda akazvimirira, vachiti kutaura uku ndekwekuda kutyisidzira zvizvarwa zvemuno kuti zvisati bufu chero kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa. Mutauriri wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vanoti hurumende iri kuvhunduka chatikwatara nekuti ine katurikwa.
Hazvigonuti zvidaro, ndava nyika inoyi ndeye vanhu, haisi yakazembe kazembe, haisi yamunangago. Saka tiri kuti kuvanhu, aiwa musavhunduka, musatyisidzirwa, rambai makasunga, rambai makabata kuti aiwa nyika inoyi ndeye vanhu. Kana vanhu vada kuratidzira zviri pamutemo kuti vaite saizvozvo.
Kutaura uku kunotsigirwa navatapiwa naShechiriga vanoshanda nesangano rakazvimirira reHeal Zimbabwe.
tinoona sekuti hurumende irikuwedzera kusagadzikana uye kuvhundutsira nekuchichidzira vanhu uye kutosunga chaiko avo vanenge vachipikisana nehurumende zviri pamutemo. Naizvozvo tinoonasa kuti kuda nenyaya yesamiti yasadhagiri kuuyai, hurumende inoda kuisa kutya muvanhu kuitira kuti vasagona kutaura zvinyunyuto zvavo zvikuru sei apo SADC painenge iri muZimbabwe mumwedzi unotevera.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANUPF vafarai marapira, vanoti havawirirani nemashoko avamukwananzi.
Saka isi tinongotsinhira mashoko avamunangagwa kuti ngatiitei kuti samiti yedu ifambe zvakanaka, ngatigashire vaenzi vedu, ngativeise vamuZimbabwe tinoratidza hunhu hunoratidza kuti tiri vanhu vakarayirwa vakakwana. Anenge achiona kunge kuvhundutsira anenge agara anekaturikwa akuvhunduka chatikwatara.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti kunyange mutungamiri wenyika vamunangagwa vanga vataura mune zvakanaka kuti vaenzi vanoda kubatwa zvakanaka, gurukota ravo vakazembe ndivo vazobvongodza mashoko emukuru wavo.
Saka zvinotaurwa navamunangagwa ichokwadi ndivo vagundomataura vakuru, asi avo vari kuukura vakazembe vari kutakurira demo netsvimbo vari kutaura kuti mukazo dai dai tozokurovai aiwaka titambe tichidaro. Saka ngavatinyararire kana mukuru ataura zvimhanana zvinonyarara nokuti hai tavawa vakuru vachitaurawo.
Musangano weSADC Summit uchaitwa nemusi wa17 Nyamavhuvhu uye Zimbabwe ndiyo ichapiwa chimuti chekupasa chigaro weSADC kwegore rose. Usachigaro weSADC unoita kuchinjanwa gore rega rega nenyika dzose 16 dziri mudunhu reSADC. Mushakabvu vachaminuka vakashaya musi wa13 Chikunguru mushure mekurwara kwenguva pfupi. Vachaminuka vakaberekwa muna 1962 uye vasiya vana vashanu nemudzimai. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vakawanda munyika vanoti danho rakatorwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden rekubuda makwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica rinoratidza kuti vaBiden vakateerera zvido zveveruzhinji vachiti vatungamiri vemuZimbabwe neAfrica vanofanira kudzidza kubva kwavari. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Dliwayo vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa navaBiden zvakanakira utongi hwejekerere muAmerica uye zvinogona kuwedzera mukana wekuti bato ravo reDemocratic Party rikunde, nekuti pane vamwe mubato iri vange vasiri kufara kuti vaBiden vapinde musarudzo idzi sezvo vakwegura.
Saka zvinoratidza izvo kuti vakoshesa nyika yavo kupfuura izvo zvido zvavo. Saka kumira kwavaita kwaratidza izvo kuti mutungamiri wenyika wega wega chimu chakanaka kuti ukaona kuti handichakwanisi kuendera mberi womira zvako wosiya vamwe vanokwanisa vachienda mberi nebasa iroro.
Mutauriri wechimwe chikwata chebato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vati zvakaitwa navaBiden zvakanakira bato ravo uye zvinoratidza kuti mutungamiri anoteerera. Vaenderera mberi vachiti izvi ndizvo zvinofanira kuitwa nevatungamiriri vemuZimbabwe.
Saka zvakanaka zvikuru zvinokurudzirwa kana muno muZimbabwe kana zvinji rweZimbabwe ruchinge rati vamunangagwa ngavabve nechikonzero chimwe kana kuti chimwe chakasiyana nechimwe, vanofanira kuteerera mashoko anenge ataukwa nevanhu.
Mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vati vanotarisira kuti sarudzo dzekuAmerica dzichafamba zvakanaka pasina mhirizhonga sezvakaitika svondo rapfuura, apo vari kumirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vakafurwa vari pamusangano wekutsvaga rutsigiro kuPennsylvania. Mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vaudza Studio 7 kuti vatungamiri vakwegura muZimbabwe neAfrica vanofanira kutevera gwara ratorwa navaBiden.
Kana totoisa zvematongerwo enyika, chidzidzo chikuru chinofanira kutoitwa, nokuti iko zvino mukaona kuti tina vamugamba vagara makore makumi matatu namanomwe kusvikira vava kutivo pasine ZANU PF vasingatozivi kutoti vari kuto tsoropodza musangano wavo. Tikazoona futi zvakazoitika izvozvo, saka iko zvino mazera anenge akura pabasa haachafaniri kuvapa.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati vaBiden varatidza kuti mutungamiriri anoisa zvido zveveruzhinji pamberi pezvavo ivo pachavo sezvinoitwa neva tungamiriri vemuAfrica.
MuAfrica muno umu ngati cherechedzei kuti zvakakosha kuti vechidiki vapindewo mumabasa outungamiriri. Zvakakosha zvekuti tive neandingati mainstitutions anotara kuti zvinhu zvinofamba zvakadai. Kana mutemo wenyika uchidai, pova nemainstitutions anodzivirira kusatambwa-tambwa kungaitwa nemutemo wenyika.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Kadzikwa vati zvaitwa navaBiden zvaratidza kuti vanokoshesa nyika yavo. VaBiden vakazivisa kuti vari kutsigira mutevedzeri wavo amai Kamala Harris kuti vave ivo vachakwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika iyi. Gungano reDemocratic National Convention rekudoma zviri pamutemo achakwikwidza akamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika richaitwa kuChicago mudunhu reIllinois muna Nyamavhuvhu 2024. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dare repamusoro reHigh Court nasi rarasa nyaya mbiri dzakanga dzawanikwa vaimbovemiriri weZengeza West muParamende uye varisa chigaro vesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vaine mhosva nedare repasi remagistrate dzinoti yekushambadza manyepo pamwe neyekupesvedzera mhirizhonga parufu rwenhengo yebato rinopikisa reCCC muzvare Mo Blessing Ali muna 2022. Izvi zvinotevera kupikisa kwakanga kwaita vaSkala mitongo yedare repasi iyi kuHigh Court. VaSkala vakagara mujeri rechikurubhi kwemazuva mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 595 days vasati vatongwa, vakazotongwa vachiwanikwa vaine mhosva. Ngatinzwei hurukuro yataita navo mushure memitongo yeHigh Court iyi nhasi.
Yokutanga yanga iri nyaya yokunzi kwai ndakanga ndaputisa manyepo kupfurikidza netande mutande reFacebook. Iyi nyaya yanga iri nyaya yandanga ichitongwa nomutemo usisirimo mumagwaro edu emutemo womunyika yeZimbabwe. Yechipiri yanga iri nyaya yandakagarira kujere kwemazuva anoda kuwana kusvika makore maviri yaMo Blessing Ali, yandakanga ndichinzi ndakakonzeresa mhirizhonga kuti vanhu vatsive kuurawa kwanga kwakaitwa Mo Blessing Ali. Nyaya dzose idzi dzadzeyewa nedare repamusorosoro reHigh Court dzikaraswa dzose. Pane yokutanga vehurumende vauya vakati nyaya iyi vaSkala vanga vasina fani kunge vakasungwa nezvayo kana kuendeswa kumatare edzimhosva nokuti uyu mutemo haumo munyika yeZimbabwe, the law that does not exist. Yechipiri vanatso kutaura kuti vaSkala pakusungwa kwakaitwa panyaya yaMo Blessing Ali hapana kana umbowo humwe zvago wakachuchiswa nehurumende kuti vaSkala vani kuwane mhosva.
Saka mitongo iyi inorevei vaSkala tichiona kuti makagara mujeri kwenguva yangada kusvika makore maviri?
Ndakagara ndichingozvitaura misinenguva kubva musi wandakasungwa kusvika zuva randakabuda kuti izvi zvese zvakaitirwa kungondishungurudza nenyaya dzezvematongerwo enyika. Hurumende yomuHarare yanga isingadi kuti indione ndichinge ndiripo pamaelections a2023. Saka vakatsvaka nhema nemanyepo kundishungurudza. Vakashungurudza mhuri yangu, vakandishungurudza ndiri mujere, vachindiramisa kuti ndionekwe nana chiremba anofanira kuti vandione. Ini ndisina mhosva yandakapara. Saka izvi zvakaitwa kubudisa pachena muZimbabwe yose nepasi rose kuti hurumende yomuHarare ndeyechitororo.
Saka mune matanho amuchatora here tichiona nguva yamakashungurudzwa yamuri kutaurai?
Tatotenderana kuti tofanira kuti tigare pasi namagweta angu andoda kutenda zvikuru vanoti ivo vaHarrison Ngomo, Jeremiah Bhamu, Makomborero naAdvocate Mutero vanga vachiva vangachitisa nyaya yacho nhasi muHigh Court. Izvi zvese tese taingozviziva sezvo neriwo client yenyu ndanga ndigweta kuti panga pasina kana nyaya kana umbowo humwe hwakanga hwakabudiswa. Asi tinokutendai nokuzvipira kwamakaita nokushanda kwakasimba kuti nyaya idzi dzipepetwe dzibudise pachena dzisvodese avo vanga vachindirwisa ndisina mhosva yandakapara.
Vanga vari vaimbovemiriri weZengeza West muParamende uye vari sachigaro vesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vari parunhare muHarare neStudio 7. Teererai chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi manheru apo tichange tichikurukura navaScala. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations, Ambassador Linda Thomas Greenfield, vari kutarisirwa kupa zviziviso zviviri zvakakosha muHaiti zvekutsigira mabasa ari kuitwa ekugadzirisa nyaya dzekuchengetedzeka kwenyika, pamwe nekuti vanhu vawane rubatsiro nekukasika. Nhumwa huru yeAmerica kuUnited Nations iyi iri kutarisirwa kusvika muPort-au-Prince, guta guru reHaiti, nhasi kusimbisa kuzvipira kweAmerica mukubatsira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika iyi, kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushomeka kwechikafu. Zvino zvinenge zvagadzikana muBangladesh mukati memutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu, asi kusashanda zvakanaka kwenhare kwaenderera mberi zuva rimwe chete dare repamusoro-soro reSupreme Court rarasa mutemo waichengetedza mamwe mabasa ehurumende, izvo zvakakonzera kuratidzira kwakasimba mwedzi uno. Dare reSupreme Court rakatonga kuti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana zvemabasa ehurumende zvipive kuvanhu, nekuti vanokwanisa mabasa aya, kwete nekuti vange vachichengetera vamwe. Mutemo waimbove kunge uripo waichengetera zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvemabasa kumapoka akaita semhuri dzevakarwa hondo, madzimai nevanhu vanobva kunzvimbo dzakasarira shure. Vanhurume vakawanda vanoratidza kuti havasati vave kunyatsonzwisisa pamusoro pezviratidzo zvekuti chirwere chegomarara repasikarudzi yevanhurume kana kuti prostate cancer chinenge chava kuwadza zvakadii panguva yavanozoziva nezvacho. Izvi zvabuda muhurukuro yaitwa neStudio 7 nevamwe vanhurume munharaunda dzakasiyana-siyana, avakurudzira kuti paitwe dzidziso munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Muzvina bhizimisi vabhikisi tole vekugweru mudunhu reMidlands vanoti chirwere cheprostate cancer vanonzwa nezvacho, asi vanozengurira kuenda kunovhenekwa kuzvipatara.
Tinongochiwawo chichitaurwa patine tasvika kuzvipatara uku. Tinongohwawo vaviri vatatu vane vachitaurawo kuti ndozvatapambira tauya kuti tigozoitwa masikani, but kuti kunyatsohwisisa kuti chinopinda sei uyezve masymptoms acho kana kuri kwokuti chatanga ndezvipi zviri kuitika.
VaOtis upenyu zvovushe vekugweru zvakare vatsinhirawo vachiti
varume vanofangwa kutanga kuziva kuti chakamira sei, chinorapwa sei uye kana unacho unonzwa sei.
Mukuru weCancer Center iri muHarare Amai Junior Mavo vaudza Studio 7 kuti vamwe varume vane katsika kekusada kunoongororwa zvirwere.
Health seeking habits evarume they are very low. Even if vakanzwa information, they would not come for a prostate cancer screening. Information, I think it's out there, not kuti yakakwana, we can do better, but varume vacho havanotoda kukrengwa kuti vauye for screening.
Vabaki padzarondora vekuHatfield vane makore makumi masere ekuberekwa, avo vava nemakore gumi nemaviri kana kuti 20 kubva zvavakaitwa operation yepasikarudzi, vanoti vanorwadziwa kuona varwere vechirume vanenge vakamirira kuonekwa nenyanzvi dzeutano kuzvipatara zvehurumende vachinzi vagozodzoka kwapera kana mwedzi gumi. Izvo vanoti dzimwe nguva zvinogona kuodza mwoyo yevarume vakawanda.
Zvino mazuva ano tine rombo rakanaka kuti chikenge chanhengereka chauya kuchakwanisa kurapika. Kurapika kazhinji uku mazuva ano kuri kutinetsei kumahosipitari because kune makue akati wandei. Kune makori chairo abvira kuti chirwere ichocho kana varume vakagara kunonzi mumadepartment euro ayayaya. Unoona kune kusuruka kusafara kwakanaka, nokuti izvo chirwere chinge chauya inosvika kuti 6 months kana chii uchirwara nechacho.
Va love mo makumbirofa avo vanoita nezvedzidzo uye zvekushambadzira nezvemagomarara ose zvavo. Vanoti varume vese vane makore makumi mana nemashanu zvichikwira vanofanirwa kuongororwa kana vaine chirwere ichi kanokwana kamwe chete pagore kuti vakurumidze kuwana rubatsiro. Mukuru wecancer registry iri pachipatara cheparinyatwa iyo iri pasi pebazi rezveutano vaEric Chokunonga vanoti ongororo yakaitwa mugore ra 2021 yakaratidza kuti chirwere chegomarara repasikarudzi yevanhurume ndicho chiri pamusoro pamagomarara ose anoparadza upenyu hwavo.
Kansa yepamusoro-soro pavanhurume yanga iri prostate cancer inova yanga iri pa 28% ichitedzerwa neinonzi non-Hodgkin lymphoma pa 8%.
Hurumende inoti matambudziko anosangana nevarapwi ava ndicho chimwe chezvikonzero zvakaita kuti kuitwe hurongwa hwekuumba homwe yeNational Health Insurance Scheme NHIS iyo inotarisirwa kutanga kushanda gore rino. Yakanangana nekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe kuwana kurapwa pachena sezvo iri kodzero yavo inopiwa nechikamu 76 chebumbiro remitemo. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombesho vanoti homwe iyi icharerutsira veruzhinji sezvo vanenge vasisamanikidzwe kubhadhara mari inobva muhomwe dzavo. Sangano reWorld Cancer Research Fund International rinoti prostate cancer kana kuti gomarara resikarudzi yevarume ndiro gomarara repiri pamagomarara ose anonyanya kubata vanhurume pasi rose. Sangano iri rinoti muna 2022 varwere vatsva vanodarika mamiriyoni zviuru mazana mana kana kuti 1.4 million vakabatwa neprostate cancer. Pasi rose mwedzi waGunyana kana kuti September ndiwo mwedzi wekuyeuchidzana nezvekuipa kwechirwere chegomarara repasikarudzi yevanhurume kana kuti prostate cancer. Sangano reWorld Health Organization rinofungidzira kuti panosvika gore ra2050 vanhu vatsva vanodarika mamiriyoni makumi matatu nemashanu 35 million vanenge vabatwa nezvirwere zvemagomarara zvakasiyana-siyana huwandu hunenge wakakwira kubva pamamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 million vakabatwa nezvirwere zvemagomarara muna 2022. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa kubuda kwava Joe Biden nezuro mukukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muAmerica muna mbudzi gore rino. VaBiden vakabva vazivisa nezvedanho ravo vachizivisawo kuti vave kuisa rutsigiro rwavo kumutevedzeri wavo amai Kamala Harris kuti vave ivo vanozomirira Democratic Party musarudzo kana vakazobudirira kudomwa nebato iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Kuti vasakukwidza kuita mutungamiriri weAmerica muna November idanho randinoona danho rakanaka, nokuti munhu unenge akuzvinzwa iye pachake oga paanokwanisa nopaasingakwanisi.
VaBiden vane chivimbo chakadini muna mai Harris vavave kuti vanoda kusiyira?
Vane chivimbo chaVice President Kamala Harris kuti vanogona kutungamirira America kana ivo vachinge vabva, nokuti sokutaura kwavo vaBiden vanoti ivo dai amai Harris vachinge vasiri munhu unokwanisa kuita mutungamiriri weAmerica vaidero vasina kunge vakavasarudza.
Titarisewo hudzamu hwekuti vaakusiya ihwohwo, zvinochienda nekupi kubva pano zvichienda mberi?
Kurega kukukwidza kwavaBiden muna November zvinoreva kuti bato rama Democratic Party raakuchizondogara kuconvention yavo vobona kuti vangakwikwidza pano uyo unosupportewa navaBiden amai Harris ndavapi kuratidza utongi hwejechetere.
Saka vaBiden vanenge vochisiya basa here zvatinoona sokuti vatozodza amai Harris kuti vagotora chimuti?
Nyangwe zvazvo vaBiden vachinge vati handichakwanisi kuzokukwidza upresidendi asi ndava kuchi tungamidza mutevedzeri wangu amai Harisi, hazvitorevi kuti amai Harisi ndivo vaakuchitozongo sarudzwa nebato ramademokrats. Aiwa, vanoenda kuconvention vodoonekwa kuti pana vamwevo here vanoda kukwidza amai Harisi po sarudzwa uchazenge achimiririra Democratic Party paupresident kuchange kuchikukudza muna November vachikukudzana navaTrump. Ndo zvazviri kureva pari zvino, hazvirevi kuti vaBiden vanotofanira kunge vachitorega basa roupresident nguva yavo yokurega isati yakwana.
Vanga vari nyanzvi zvekutyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa pachikoro chapamusorosoro cheDeVry University kuOhio muno muAmerica. Muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare neStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ana mukoma Jonga nevamwe vakateerera, ndiyo saka zvatinogara tichitaura kuti makoti, mapurisa nemasoja vese ndezvezanopiefu. Ane munonzi wamataurira amavhaza, mavhaza anotaura sekuti mupurisa kwa kuti mutaurewo mapurisa vaponyati. Anotaura kuti nekuti vajob sikara vaifunga kuti tichavavharira mutirongo. Zvino hatina kuvavharira mutirongo, toda kuona kuti chicho chatora nzvimbo. Ko vamavhaza chimbori chii muZimbabwe? Ndocha ndinoda kubvunza kuti vamavhaza mumbori chii muZimbabwe? Ndimi munotaura kuti uyu munhu ndaasungwe here vezanopf? Ndo mubvunzo wangu muchitaura nemukomana anonzi Takudzwa kudza naye Simango paJoburg.
PaStudio 7 murisei. Ya, pane mutereri akasoraisa point yekuti wana vatimba vanhu vamwe 78 vakasungwa vari mutirongo izvizvizvi nekuda kumatongerwo enyika uchinzi vanosapota uchamisa. But sei Chamisa asina kana sei panyaya yacho? Ngaambobudwa achipa speech achisoropodzawo, but asitombotaura nezvazvo kuti vatimba vari mutirongo kana mboenda kuvaona chii chiri kuitika naChamisa. Bva wabuda matongerwo enyika, bva watorasa wamwe wako zvokudaro, ndosamakazonasikara akazobuda bvatoti aizvizvi ndezvenhando bhozi. Hazvinakidzi kana munhu uri mutirongo nekuda kuumwe munhu. Vachamiswa nelaki rekudiwa nevanhu, but ratovalaki. Hatingati hanzi vari kugona. Aiwa, zvavari kuita ka ngavataurewo maonero avo panyaya idzi, kwete bva varamba wakanyarara kutaura kusungisi. Ngotaura ngoti aya no zvakaitwa zvakashata, vatimba tokurudzirai murambe makadaro. Watoti zvinopawo simba kune vamwe, but ivo vachamiswa bva varamba vari zii. Zvichanakidzi.
Masura sei paStudio 7 apo? Avo vari kutaura kuti varoda kubatsira nekofini. Haina, handimboone kana zvine chirewe. Kwafa vanhu vakawandisa ikoko kumbire kukoko. Kwafa vanhu vakawandisa kwazvo zvokuti pamari dzese dzavanenge vachitemba nadzo dzemakofini idzodzodzo dai vari vamwe vachigadzirisa fenzi yeikoko, pane kuti vanga vachidada kuti anitobatsira nekofini nemakebhichi. Zvinotibatsirei izvozvozvo? Hazvibatsire kana chinhu. Mbire kumuzarabani kwese kurungofa vanhu vakawanda, chumba nenzoo zviri kungobuda, zviri kungoteera mudzimba dzevanhu imomo. Fanike gore rinei nenzara iyi hadzitombogare kana kure nevanhu, nekuti dzinenge dzichitotsvagawo zvokutodya.
Studio 7, Studio 7 makadini nevashamarari vese? Ndinokukwazisai. Vedu we, tibatsireiwo kana pano vanogona kutibatsirawo. Hamene kuti soko risvike kupi, kuno kwaChiwetu kuno, kuRusape uko kwaChiwetu uku kwaishe makoni kwarura matsotsi ari kuuya nezidombo vorova dhoro furika kahwani. Zvino vari kutaimira chembere, izvozvi kutori nechembere mbiri dzakafa, asi hapana kanawo chiri kumboitwawo zvakafanana nemapatrol emapurisa kuti timboona kana masoja achaya kubviro diploma yamasoja. Zimbabwe muchagariki kutori nechembere mbiri dzakafa, dzimwe chembere dziri kupondwa dzizonoponera kuchipatara. Tibatsire iwo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Vateereri, musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi manheru, apo tiri kutarisa zvinoreva kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika kwakaitwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende inoyambira vanhu kuti vazvibate pachaitwa musangano weSADC Summit mwedzi unouya, ichiti achatyora mitemo yenyika acharangwa zvinoenderana nemitemo yenyika. Asi vemapato ezvematongerwo enyika nevanopikisa vanoti hurumende iri kutyisidzira vanhu kuti vasataura vakasununguka. Dare repamusoro reHigh Court rinorasa nyaya mbiri dzakanga dzavanikwa vaJob Scala vaine mhosva nedare repasi ramajistrate. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Taboka Ncube.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kuNtulikazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usexwayise abantu beZimbabwe ukuthi baziphathe kuhle bengayangisi ilizwe phambilini ngomhlangano womanyano weSADC ozaqhutshwa ngenyanga ezayo elizweni, lapho akhangelelwe ukuba ngomgcini sihlalo walumanyano.
Akazimiselanga uMnangagwa ukushintsha nangabe kunesikhalo sokuthi kunengi okungahambi kuhle ezweni laseZimbabwe kusimo sezepolitiki.
Umthethondaba weHigh Court namuhla wesule isigwebo kanye lecala eletheswa uMnumzana Job Scala okhokhela inhlanganiso yeNational Democratic Working Group elokugqugquzela udlakela lokwethula imibiko yamanga.
Despite ujabula ukuthi kasela cala sithukuthele ngendaba yeconstitutionalism ukubana kukhona okumele kulungiswe lapha, ngoba amakhoti lawa phansi kumele ethi nxa inika umuntu icala kuhambelane lokunikwa phezulu.
Umkhankaso womsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris okudinga isikhundla sikamongameli welemelika uqale kuhle lamuhla kulandela ukuphuma kulimncintiswano kukamongameli Joe Biden izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usexwayise abantu belizwe lakhe ukuthi baziphathe kuhle bengayangisi eleZimbabwe phambilini ngomhlangano womanyano weSADC ozaqhutshwa ngenyanga ezayo elizweni, lapho akhangelelwe ukuba ngumgcini sihlalo walumanyano. Ukhulume amazwi la emathuneni Heroes Acre eHarare, lapho obekungcwatshwa khona uMnumzana Michael Chaminuka owalwa kumpi yenkululeko. Amazwi kamongameli Mnangagwa agcizelelwe ngumphathintambo obona ngokwenzakala ekhaya uMnumzana Kazembe Kazembe, yena othe olendlebe zokuzwa kufanele ezizwele ukuthi umongameli uthene. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa loMnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungulela zombusazwe okhuluma ezimele.
Inkulumo kaNumzana uMnangagwa isitshela okuningi ngeqembu leli libusayo eliza noPierre. Okokuqala ukuthi alibekezeleli ukuchothozwa ngamanye amaqembu aphikisayo. Angikholwa futhi ukuthi yinkulumo engenziwa ngunoma umuphi upresident. Le inkulumo eyenziwa ngupresident onguzilwakhe onguntamo lukhuni ongaphikiswayo, ngoba konke lokhu uma ugoqela ngezelilodwa kuyikuhlukumeza kwamalungelo oluntu. Akazimiselanga uMnangagwa ukushintsha nangabe kunesikhalo sokuthi kunengi okungahambi kuhle ezweni laseZimbabwe, kunengi okungalunganga ezweni laseZimbabwe kusimo sezepolitiki. Futhi esingahle sikuxhumanise nje lapho yikubotshwa kwalabo ababotshwayo, ikubizwa kusetshenziswa umthetho kukaMnumzana uSikhala okade ehambile epesheya esiyadinga ukunyangwa. Bakukhathile lokho ngoba befuna ukuthi asondele eduze ukuze bazombona kahle, ngoba nxa engekho eduzane kunenge akade engakukhuluma akade bengekuhambisana lakho. Sondezele ukuthi bezomelusa eseduzane kunkulumo angahle azikhulume.
Zona iziphathamandla zeSADC zilolwazi ngokwenzakala eZimbabwe kumbe akubonakali njengokwephulwa kwelungelo loluntu emuntwini ophansi?
Omongameli beSADC sibaya kwazi kahle mhlophe okuqhubeka eZimbabwe. Yibo futhi akade bethumele ukuthi kuzoqatshwa ukhetho eZimbabwe. Kwaphuma i-report eyaphumayo. Leyani i-report iyodwa ifikile kubo bonke omongameli beSADC kuwo wonke amazwe eSADC. Njalo futhi noma sibuyela emuva kuningi abakwaziyo ngendlela ukhetho luqhutshwa ngayo eZimbabwe ukuthi kuba lokuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu kuningi abakwaziyo ngokubotshwa kwabaholi bamaqembu aphikisayo. Kumanje nje njengoba sikhuluma abantu beZimbabwe bathe chithisaka bagcwele emazweni abo. Kambe ukuthi abazibuzi na ukuthi laba bantu beze ngobuningi kangaka bazokwenzana emazweni abo.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe izimele, obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga owe Studio 7. Umthethandaba we High Court lamuhla wesule isigwebo kanye lecala eletheswa umnumzana Job Scala okhokhela inhlanganiso ye National Democratic Working Group elokugqugquzela udlakela lokwethula imibiko engamanga. Umnumzana Scala ufike elizweni izolo ngemva kwenyanga ezine engekho esithi uyelatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesehlale isikhathi esedlula umnyaka owodwa lengxenye. Ngemva kokwesulwa kwecala lakhe, wethule umbiko esola indlela aphatha ngayo ejele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uSithandekile Mhlanga weStudio 7, uxoxe lomnumzana Comfort Mpofu, umgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kanye labafundi kunhlanganiso kamnumzana Sikhala.
Sizwa silokuthukuthela kakhulu against uhulumeni kujengisela ukubana amakhothi lawa aphansi awazimelanga wodwa ayasetshenziswa njalo kutshengisela kuyi-threat kakhulu to amalungelo oluntu nxa kuzayenzakala njalo ukubana umuntu kumele eqale ebanjwe ngani lecala kumakhothi aphansi phezulu sebesithi hayi. So kutshengisela ukuthi umthetho lokuphikisana silamthetho owodwa eZimbabwe. So sizwa silokuthukuthela kakhulu la umnumzana Sikhala uthukuthele ngakho khona lokho ngoba kutshengisela ukuthi ke umthetho wethu, iconstitution yethu njengabantu beZimbabwe ayikho safe ayivikelekanga nxa kusenziwa njalo. Despite ukujabula ukuthi kaselacala sithukuthele ngendaba yeconstitutionalism ukubana kukhona okumele kulungiswe lapha ngoba amakhothi lawa phansi kumele ethi nxa enika umuntu icala kuhambelane lokunikwa phezulu unothi ukuthi kukhanye sengani abalokuphikisana.
Siyezwa njalo amagqwetha kamnumzana Sikhala esithi engamangalela umthethwandaba bazaqhubeka ngalokhu yini njalo liboni ngani kuzasiza.
Kumele kuqhubeke ngokumangalela umthethandaba ngoba umthethandaba indlela abaphatha ngayo icala le kwamkhoza i-trauma ukuhlupheka kwamqedela isikhathi njalo sikhangela even le ndleko zokuthi wahlala isikhathi eside okwesedlula umnyaka ivalilwe for icala ukuthiwa kalikho kungela mali engenayo kungena mtondla imuli yakhe. So umthethandaba kumele umangalelwe ngoba bakhoze ubuhlungu obukhulu le damage enkulu eyalumiseke ilweni ngoba sokuhambise le move empilweni njengomuntu athi a practitioner engumeli kwa traumatize le muli yakhe khona lokho kwakhozwa umthethandaba njalo ke umthethandaba kumele umangalelwa khona lokho and kumele kuncede khona kuyafundisa ke sithi precedence phambili ukubana umthethandaba kaume eqinisweni uqhakathekise amalungelo oluntu.
Lo ngumnumzana Comfort Mpofu, umgcini sihlalo wabatsha labafundi kwinhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa ngumnumzana Job Scala. Obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Umkhankaso womsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris uqale kuhle lamuhla. Abanye abakhokeli bebandla lakhe ele Democratic Party osibalukhulu bezigaba ezijiyeneyo labaphathisa ngemali bethe bazamsekela ukuthi amelele libandla kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi kulandela ukuphuma kulolu khetho kukamongameli Joe Biden. Kulandela umbiko wakhe ukuthi akasoze ancintise, umnumzana Biden uhle wazisa ukuthi uzasekela umsekeli wakhe kukhetho lolo. UHarris oleminyaka efika phose amachuma esithupha 59 uhle wazisa izolo ukuthi uzakhankasela ukuthi ibandla lakhe limkhethe ukuthi alimele kukhetho lokudinga umongameli welemelika. Ibandla leDemocratic Party likhangelele ukuthi lizakhetha ozalimela kulolu khetho emhlanganweni walo omkhulu oweconvention ozaqhutshwa ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lodabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika njalo elandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Uzofuka ukuguga kwakhe sekumele ahlehle avulele indlela omunye umuntu ongangena.
Isinqumo sikaBiden lesi sitshoni kwezombusazo elemelika?
I think ukukhombisa istability lokuthi i-experiment le-democracy iyatshengisa ukuthi iyasebenza njalo kulamagadrails engingathi ngamagadrails ameka sure ukuthi i-freedom le-democracy ziyaqhubekela phambili.
Inkokheli zamanye amazwe zingafundani kusinqumo leso?
Into esiqakatheke kakhulu ilesi sokuthi elofake ilizwe labantu belizwe phambi ngaphambi ngoNovember.
Abanye bathi ibandla lamademocracy lingahlangana lodubo lokwephula umthetho, libona njani lokho?
Cha, okumele abantu bakunanzelele ukuthi inominee kaPresident kaMongameli yenziwa ngamadelegates awe-party. I-Democratic Party ilama delegates angu 4700 okuyibona abazohlangana ku convention ezolaye u Kamala Harris na noma bakhetha omunye umuntu.
Akusoze kube lokudonselana na lapha kubukhokheli bama Democrats.
Donselana khona kungaba khona ngoba masikhangelisisa udaba lolu isikhathi sakhona engingathi from manje ukufika i convention sesifishane. So abantu abaningi ade bekhangelela ukuthi ama votes abo bazowanikeza uJoe Biden, kodwa sizwile yena uJoe Biden ngokwakhe endoza uKamala Harris.
Umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ehlala kwele Melika ulandela ezombusazwe ezimele. Ubexoxa le Studio 7 eseVirginia kwele Melika.
Umongameli Joe Biden oleminyaka engamachumi ayisishiyagalombili lanye utshiye isikhundla sakhe izolo ngemva kokukhonona kwabantu abaningi abebandla lamademocrats abathi usegugile, kungakho akumelanga ancintise kukhetho lokudinga umongameli wakwele Melika lonyaka.
Kusenjalo ingcwethi ezicubungula ezombusazwe, amabandla ezombusazwe labantu jikelele bathi inyathelo elithethwe ngumongameli Joe Biden wele Melika elokungancintisi kukhetho ngolwezi liyancomeka ngoba liveza umbuso wentando kaZulu lokwakhiwa kwamabandla aqinileyo, hatshi ukuthembela kunkokheli kuphela, kubika umlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joe Biden oleminyaka engamachumi ayisishiyagalombili lanye utshiye isikhundla sakhe izolo ngemva kokukhonona kwabantu abaningi abebandla lamademocrats abathi usegugile, kungakho akumelanga ancintise kukhetho lokudinga umongameli wakwele Melika lonyaka. Embikweni awethule ngesonto ntambama, umongameli Biden uthe lanxa ebefuna ukuncintisa angene kuhlandla lesibili lombuso wakhe, akaseyi kwenza lokhu ngoba yikho okufanele ibandla lakhe lelizwe leMelika. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kwele Zimbabwe zithi okwenziwe ngumongameli Biden kubonakalisa ukuqakatheka kwamabandla aqinileyo lokujuliswa kombuso wentando kaZulu. Enye yalezi ngcwethi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi okwenziwe ngumongameli Biden kuyamukeleka kakhulu.
Ukwehla kukaBiden esihlalweni kuyademonstrate, kutshengisela, kuyabukeza ebantwini ekuqakatheka kokuba lama-institutions aqinileyo. Ukuba lama-institutions aqinileyo njalo aqakatheka ukwedlula abantu abahleli ezitulweni zawo, abahleli ezikhundleni.
Osekele umnumzana Gumbo ngumnumzana Lungisi Dube, ingcwethi ezimeleyo yena othi umongameli Biden wenze kuhle ngokubona ukuba akasenelisi ukuqhubeka wachia.
Sithembu kubana kuza yenza ukubana abantu abakhona abakhontesta endaweni ezehlukeneyo eAfrika labo befunde ngokufana nayo kubana nxa usumdala uyeke utshiyele abanye abasabatsha ukuze ibandla lakho lenelise ukunqoba.
Okhokhela ibandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi okwenziwe ngumongameli Biden kuveza ukuba kunombuso wentando kaZulu kwele Melika.
UJoe Biden ugule kancane kodwa wavuma ukurisayina eshiyela isikhundla uvice president wakhe. But apha eAfrika kunzima ukuthi inkokheli zalapha eAfrika zishiye isikhundla.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Promise Kwananzi owecelele Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Jameson Timba.
Kwenzakala-ke kwele Melika umkhokheli uJoe Biden elalela-ke amazwi abantu uZulu jikelele wase-America. Siyakukhuthaza even lokhu eZimbabwe ukuthi xa abantu bekhulumile ubukhokheli kumele bulalele.
Osekela ibandla le-ZANU-PF ekugatsha lwabatsha kubandla leli umnumzana Mehluli Ncube uthi njengebandla abalandaba lokwenziwe ngumongameli Biden esithi kumele ozangena eMelika esule izijeziso zenotho athi zetheswa eZimbabwe.
Lokhu kuzafaka i-disadvantage enkulu kakhulu kubandla phumakilo ngoba i-race for i-presidency ye-America yaqala kudala njalo iqale kudala ukuphuma kwakhe kathesi kuyadisadvantage iloba mbani ozathatha lapho uJoe Biden achiye khona njalo kuyafaka i-advantage to amanye nje ama-political parties lama-individuals ikakhulukazi ibandla likaDonald Trump laye uDonald Trump.
Kodwa enye ingcwethi e-coalition le-National University of Science and Technology NUST umnumzana Nkosikhona Sibanda uthi okwenziwe ngumongameli Biden kuzabangela ukuba umnumzana Donald Trump anqobe kukhetho.
Lokhu kwenziwa yikuthi abaningi abacubungula ezepolitics kwele Melika bebevele becabangela ukuthi uDonald Trump nguye ozaphumelela kulolu khetho oluzayo.
Ukulandela ukungaqhubi kuhle kwakhe kungxoxompikiswano ngenyanga edlileyo, abanye abakhokheli bebandla lama-Democrats bakhuthaze umongameli Biden ukuthi adedele omunye kusikhundla sozamela ama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli. Esithi kasozancintise kukhetho, umnumzana Biden uthe uzasekela umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ukuba ancintise kukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimntondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesilisa abaleminyaka engamachumi amane kusiya phezulu ukuba bengavilaphi ukuyahlolwa imvukuzane ehlasela isitho somzimba sangasese. Linyanga kaNtulikazi emhlabeni jikelele isibekelwe ukulimukisa abesilisa ngokuqatheka kokuhlolwa imvukuzane le abayithi yi-prostate cancer ngoba isihamba phambili ekuhlaseleni kuzo zonke imvukuzane ezihlasela abesilisa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Udokotela Derek Matsika oyingcwethi ekwelapheni izitho zabesilisa uthi imvukuzane ehlasela umthambo othwala umthambiso lenhlanyelo yabobaba iyelapheka ingaphangiselwa, kodwa uthi ingaphuzelwa isichamele ezinye izitho zomzimba kuba nzima ukuyelapha.
Umkhuhlane lo umkhuhlane obamba wonke umuntu ole-prostate, kutsho ukuthi umuntu onke ongubaba, kodwa umkhuhlane oyandukuya ngokukhula and umkhuhlane futhi oyandukulandela imuli. Nxa sithi imuli singalokhu esikhiwe nesithi ngama-genetics. Umkhuhlane lowo usungumkhuhlane esithi uphezulu umkhuhlane yonke yabo yemvukuzane kubobaba and kubobaba bonke aba-40. Nxa sithi i-commonness kumbe sithi i-cancer evamileyo sebe sithi i-prostate cancer. Into embi ngomkhuhlane loyo ukuthi eqiniseni nxa ulayo usaqalisa akulali uthole ukuzwayo emzimbeni. Ungabona sulokukhona okuzatha sisithi silama-complications beyafuthi sisiloko sithi i-advanced cancer ikulesimo sasithi ukuthi imvukuzane le simumatheka umzimba wonke.
Udokotela Matsika uthi izibonakaliso ze-prostate cancer azibonakali uma iqala, yikho bekhuthaza ukuhlolwa kusasemasinya.
Now abantu abanemazambuzi manje nizabakwazi njani ukuthi lo mvukuzane leyo kumbe nahayi. Okokuqala kudingisa isithembu linye yini kulo muntu owaba le mvukuzane yini, whether yona ngokwayeke sithi prostate cancer kumbeni imvukuzane yabomama leyo kuthiwa yi-breast cancer. Esathotha nxa umuntu umama ele-breast cancer uya ngithi umntana la ongumfana engaba le chance othele nani ibe le prostate kule 32 just ngibona ithatha isikhathi just a simple blood test esiza sithi PSA ngesikhwa thi prostate specific antigen that's the most important yinaliya ujethi ungaba le chance yemvukuzane kumbe nathi nxa kule chance then so ketile ukuthi sesingayenza ama test amanye sisiya phambili kodwa nxa ngala chance hayi ungakhululeka
Udokotela Nkosilathi Chabalala yena uchaza izibonakaliso lokwelatshwa kweprostate cancer.
Number one, iBPH esibiza ukuthiwa benign prostatic hypertrophy. So masithi benign sisho ukuthi cancerous, non-cancerous. Bese ba prostate cancer. Once leyo prostate iyaqala yakhukhumala, iyaqala ikunikeza inkinga because njengoba nje kundlula leli pipe in between in the center of the prostate, leli likhipha umchamo ke from sea. Kube khona ukuthi umuntu mama uyakhanula njengoba adusho, kuba khona i post urination dribbling and sometimes uzongazathi awuqedile uchamo. Bese kuba khona inkinga ke enkulu ke ukuthi izinso ziyaqala ziyalimala because amungasaphumi ngendlela. Build up ke pressure, lo pressure itranslateka into
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Bheki Nkosi Nkiwane uthi wake wahlolwa imvukuzane ye-prostate.
Ngahamba ngahlolwa i-prostate cancer ngisenelisa 48 years kodwa bayifumana. Manje sengile 56 years udokotela owangihlolayo wathi sengilayo njalo liyalapheka. Ngoba isaqala
uqhubeke wathi ubehlala esiyahlolwa yaze yatholakala eseleminyaka edlula amachumi amahlanu
ngakho ngikhumbuza abesilisa ukuthi bayohlolwa ukuze bahlale besazi isimo sabo ngoba ungacabanga ukuthi njengoba wahlolwa ule 40 years kusho ukuthi vela sozubelwayo nango-ke mina sengile 56 sengilayo so sengiyahamba ke ngiyohlolwa ukuthi ikhuthaza abantu bonke besilisa ukuthi hayi lanxa wakwa wayehlolwa wahlolwa ingekho uyela uyohlolwa ngoba iyalapheka nxa isencane.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba ephethe ezempilakahle eye-World Health Organization i-WHO ithi eleZimbabwe likusilinganiso sechumi lane kumazwe womhlaba abhekane lobunzima bemvukuzane ye-prostate cancer. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Isibotshwa seZimbabwe esivele ebulenjini be-internet sigiya ngokuthi sihleli mnandi njalo sithola konke esikufunayo ejele eSouth Africa sesivuse intukuthelo enkulu kuzizalwane zalolo lizwe lakumphathintambo wogatsha lwezamajele. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe lesi esivalelwe ejele yeGoodwood eCape Town siphume kumifanekiso kamabonakude ebulenjini be-internet sikhombisa njabulo enkulu osekubangele intukuthelo enkulu ngalo oweZimbabwe owaziwa ngokuthi nguBoniface Banks njalo ebotshelwe icala lokuthumba ngamazwi awakhulumayo.
Linjani lapho nxa lisifake ejele licabanga ukuthi siyahlupheka khohlwani khangelani ukuthi sijabule njani siyithola isidlo sekuseni esemini lasantambama asibhadali renti lamagetsi sikuthola konke mahala sihlele kahle kakhulu asihlupheki.
Inkulumo yakhe le isivuse umsindo omkhulu. Iningi lezalwane zakwele South Africa ezikhuluma ngalolu daba ebulenjini zithi kuyamangalisa ukuthi kungani sebenzisa umakhalekhukhwini okungavunyelwayo kuzibotshwa. Abanye bethesa uhulumende umlando besithi nguye ofike waphatha abangene elizweni bezodala amacala ngezandla ezifudumalayo. Abanye njalo sebesithi ababanjwe babuyiselwe emuva bonke abeZimbabwe ngenxa yalesi senzo soyedwa. Kanti ke bakhona bathi abokuza abasemajele sekufanele bathwaliswe amalahle ekhanda bengaphiwa ukudla. Isizalwane sakwele South Africa njalo onguye obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leSofa Sonke Party umnumzana Freeman Bengu uthi bathukuthele baganunwabo ngesenzo sikamnumzana Banks okwenze baze bathinta ugatsha lwezamajele bekhonona.
siyayikhondema and siyigqekile. Sizamile ukuthi sikhulume ne-Department of Police ne-Department of Correctional Service, sibatshengisa le video, sibatshela nangale video le. And into engingayisho ukuthi sijabulile ukuthi amalentuzana ama-law enforcement wethu athathile i-responsibility, bamfuna lo muntu, bamthole lentuzana ene, they've taken back ilentu cell phone number yakhe and they've referred him to a much stricter enclosure. Sikhathele ukuthi ama-foreigners mawafika la e-South Africa enze the way afuna ngakhona. You know, this thing by this Zimbabwean prisoner goes to show i-arrogance nokudelela kwama-foreigners la e-South Africa.
Okhokhela inhlanganiso ezibotshwa umnumzana Miles Budu uto weZimbabwe lo kuzafuze ajeziswe kakhulu. Kodwa ke umnumzana Budu uthi kungenzeka utshotshozelwe izibotshwa zakwele South Africa ukuthi enze lokho.
And that particular Zimbabwe
kufanele abanjwe oweZimbabwe lo akhulume ukuthi ngobani abamthume ukwenza lesi senzo sakhe sokuyisa umthetho.
Kusenjalo umphathintambo ogantsha lwezamajele umnumzana Peter Groenewald laye udla amalahle ngalolu daba.
Kanye ke asakuphinda lokhu, sesimfake ejele esigange ezesatshwayo i-maximum prison. Sesimethese icala futhi lokutholakala elo makhalekhukhwini. Sengilinde ukwazi ukuthi ngobani abalindi abamekele senza lokhu, labo bawuzawukhomba olotshwala.
Isikhulume elisenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanazi uthi lihlazwe elikhulu leli elenziwe ngweZimbabwe lowo.
Kube lihlazwe elidlula elokuqala leli abalenzileyo ukuthi bakhwele emkhanda abantu baseSouth Africa ngokuchoma ukuthi bona basejele bayakholisa kumnandi. Kubi lokhu kakhulu, siyakusola, sikuchothoza ngendlela enkulu kakhulu. Sifisa mpela ukuthi njengoba bemfakile kumaximum prison kanje, asibambe impela sidonse isigwebo sakhe, mhlawumbe abe nokuzisola.
Ugatsha lwezamajele luthi luphakathi kokwethula ubucwepheshe bakulezi nsuku obuza kwenza amagagasi ezokuxhumana ebulenjini be-inthanethi angafinyeleli lapho okuvalelwe khona izibotshwa. Luthi njalo luphakathi kokuqinisa ukuhlolwa kwezibotshwa ukuze kungabi khona olomakhalekhukhwini. Ngamele Studio 7 eJohannesburg kule South Africa, inguThuso Khumalo.
Okwamanje sengilitshiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele yona ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani ngifeliqinisa lokhuluma. Hayi, lana besinesikhalo lana, hayi, nabantu sinokuhlala nje sihlale phansi. Khalazi, uyabona uBusani Sibanda? Hayi, uBusani Sibanda mpela uyishaya khona esikhonkosini intshumayelo yakhe badla. Angazi ukuthi uBusani Sibanda waye amathuba okuthi angene azoshumayela engatholakali esikhathini esiningi njengabanye atholakala ngoba uBusani Sibanda ushumayela lona ivangeli lama-Afrika. Akacuphi iBhayibhelini, akacuphi kuphi, ulishaya straight elama-Afrika. Phela iBhayibheli le incwadi yafika nabelungu. Njalo futhi iBhayibheli le akusiyo ukuthi yabhalwa nguJesu, ayibhalwa nguJesu le iBhayibheli le. UBusani Sibanda uyishaya khona mpela mpela. UBusani Sibanda intshumayelo yakhe ngeyama-Afrika. Ama-Afrika the way ayenza ngakhona, the way thina ngoba sathathwa indlela zethu zaphandulwa, kwathi ngathi manje sesikhonza isilentuzane isi-Western. Kodwa njengo uBusani Sibanda ma eyishumayela mpela, eyishaya khona mpela ukuthi hhayi, thina singama-Afrika sasihamba ngale ndlela, asibuyeleni kuyona leya indlela uBusani Sibanda oshumayela ngayo, uBusani Sibanda oqhuba ngayo ilempilo. Uyabona iy'ndlela zethu uBusani Sibanda zazi eziqeda ngqo.
Sanibonani bathakazi. Ya indaba le ebhanga elikhulu lelizwe nayo ayicace kahle, ayicace kahle kuzwakale, ngoba mabafuna le mali e-current entsha isecure kumele ukuthi imali ingene emabhenki. Manje abantu abafaki imali emabhenki ngoba i-current i-fee, monthly fee yamabhenki wonke iphezulu ngenye indlela ethusa kakhulu, ukuthi ungafaki imali yakho laphana uthole ingekho ngenyanga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 0800 2024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona umkhankaso wokudinga umongameli weleMelika kulandela ukuchiya lomncintiswano kukamongameli Joe Biden izolo esithi ufisa kuncintise umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngizithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.